mutedzeri wemunyori wezvemitemo bato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru webato remdct vadouglas Monzora tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa.
Chakanyanya kukosha ndechokuti vanhu vanotaura mashoko asi pamwe pacho tinoona kuti mashoko chete awanzobatsira zvavo. Somuenzaniso vamugabe vachitora mhiko muna 1980 vakataura the famous reconciliation speech, asi takazoona vamugabe vaakutiponda, takazoona vamugabe vaakuuraya nyi. Asi nhasi vamunangagwa vataura zvinhu zvakati kuti vataura iwo kuti maelections ariko gore rinouya, iyo inyaya yatotambira zvikuru. Chechipiri vataura kuti sarudzo dzinenge dzachena, uyezve vanhu vanenge vari safe, vanhu vachachengetedzwa. Asi chikuru chatinoda ndechekuti zvitsauro mashoko chete zvive zvinhu zvinoitwa into action. Tinoona kuti pa 7 years vakanga vari party yegovernment yamugabe. In fact, vakanga vari one of the key ministers vamugabe. Saka nyaya yakaitika ivowo vanoshare blame yacho. Saka tanzwa zvavataura hongu, asi tira kuona action yacho. Tira kuona kuti masoja anenge munyaya dzesarudzo. Tira kuona kuti Zimbabwe Election Commission ine tina ma CIO here. Tiri kuda zvakare, chikuru kuru chatiri kuda ndechesidzo dzakachena, uyezve sarudzo idzi dzichisupervisiwa neUnited Nations. Tiri kuda United Nations kuti isupervise sarudzo idzi, nokuti masoja akapindira nenyaya yokuti akanga achishushikana nezvirikuitika kuzanupf.
Tichitaura navamangwana vati muri kutaurirana nenyaya dzekuti sarudzo dziitwe dzakachena semapato matatu, ndo zviri kuitika here izvi?
Zvinhu zvataka tichingoita on and off tiri pasi pamugabe hazvina kumbofamba, but zvazvisingafambi. Ivo vamangwana vacho vanonyatsa kuzviziva kuti pazvizhinji zvatakataurirana tikawirirana zvikasaitwa. Takawirirana kuti kana kuti vaya vavabereki vakabva kuna Malawi, Mozambique, Botswana, Zambia vanotanga kurejista kuvhota zvisina dambudziko. Takabvunza zvakare kuti hatifaniri kunge tiine nyaya yeproof of residence. Takawirirana izvozvo asi hazvina kugadziriswa. Saka isu tiri kutaurira ikoko zvisingazogadziriswi hakubatsiri. Taakuda kuti the party dialogo yacho inge iine simba yekudairekta Zimbabwe Election Commission kuita zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzedu dzichene. Asi kutaurira kwedu hakunei hakunei nezvinozvipo nemapurisa nemaCIO. Saka tinoda kuti actions dzinge dziripo kusava kuona chete.
Uyo angari munyori mukuru webato remdct vadouglas Monzora vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo, avo vainge vari muusungwa hwemauto vakarohwa vasati vaendeswa kumapurisa kuRodsville Police Station, vasati vaendeswawo zvakare kuchipatara cheparirenyatwa uko vari pari zvino, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare ramajistrate nhasi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa Mavhinga.
Mashoko iwayo takagamuchirawo sesangano reHuman Rights Watch kuti vaChombo pavakatorwa nechisimba usiku 1 November 2014 nemauto anga akapakatira pfuti, vanhu vakapaza gedhi, vakapaza musha wavo, madhoo nezvimwe, vatora vakavarova zvakasimbarara zvese nemudzimai, uyezve kuti vakazoiswa mumapurisa papaya kuti vachizoenda kumatare edzimhosva. Asi inyaya yatinokurudzira kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa ngavaiongorore nekukasira chaiko, nekuti hazvisi pamutemo kana munhu achinzi ane mhosva mapurisa ngaamusunge, zviito pamutemo, kwete kuti anotorwa nemasoja orohwa kuti kwakasira mberi vanonzi vachombo vanga vakasungwa kumeso vasingakwanisi kuona kuti ndiani svondo rese vakavharwa kumeso vasingakwanisi kuona izvi hazvitenderwi pamutemo wezimbabwe kukanganisa kana kuri kuziva nemhosva hatisi kuti vangavasaenda pamberi pematare edzimhosva asi munhu ane mhosva anoendeswa kumatare edzimhosva otaurirwa mhosva yake otongwa oonekwa kunzi mhosva yachona anayo here kana kuti kwete hazvinaki kuti mauto vatore mutemo kuuyisa mumaoko mavo
tiri kunzwa kuti vachombo vachamiswa pamberi pedare mangwana kana nyaya yakamira mamiriro akaita iyo nyaya yavachombo iyi dare munenge muchitarisira kuti riite sei
pane zviviri kana zvitatu zvinofanira kuita chekutanga ndechekuti dare rikaona kuti munhu akapambwa akatorwa zvisiri pamutemo akasungwa zvisiri pamutemo akachengetwa kwenguva isina kufanira nekuti mukati memaawa anosvika 48 munhu anofanira kunge atopinda pamberi mumatare edzimhosva zvino vachombo vakachengetwa kwenguva inosvika svondo vasina kuchombo pamberi pedare redzimhosva kureva kuti nyaya yavo inenge ichifanira kutongoraswa nekuti vakakodzero dzavo dzakatyorwa zvakanyanya uyezve nyaya huru ndeyekuti vakarohwa vakaitwa kasira mberi zvinofanira kuti zvionekwe kunzi iko zvino vane mukana here wekuonana nemagweta avo uyezve nehama dzavo asi tinoshora zvikurukuru unhu hwemauto hwekuita vanhu kasira mberi vasingataure kuti mhosva ndeye ngavarege mapurisa aite basa ravo kana zimbabwe iri nyika yakasununguka sezvataudzwa navamurangakwanisa vagadzwa
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadeva mavhinga vari parunare mujohannesburg south africa makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mapurisa emuEgypt anoti vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu vakaurayiwa mumosque nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero mudunhu reSinai Peninsula muguta reBeit Arbed vanopfurikidza mwero ava vanonzi vakauya nedzimotokari ndokukanda mabhambo vasati vatanga kupfuura vatendi aive mhanyi ane mukurumbira zvikuru musouth africa oscar pistorius awedzerwa makore ekugara mujeri kusvika pamakore gumi nematatu nemwedzi mishanu pistorius akabatwa nemhosva yekupfuura nekuuraya musikana wake river steenkamp muna 2013 dare repamusoro rainge ramutongera kugara mujeri kwemakore matanhatu asi dare repamusorosoro ndiro razowedzera chirango ichi vamwe vagari vekwazvimba kumusha kwevaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe vanoti vanofara nekusiya basa kwavo vachiti hapana budiriro yavavakaitira arthur chigoriwa akashanyira kwazvimba ndokuti panyaya inotevera
vakawanda vevagari ava vanoti vanopembera nekufara pamwe nevamwe munyika nekusiya basa kwavamugabe vachiti hapana budiriro ine misoro yavakaita kunze kwemugwagwa wavaishandisa kuenda kumusha kwavo wakagadzirwa zvinhu zvichiri zvakanaka munyika vagari ava vanoti kunze kwemugwagwa mukuru uyo unobva kunoton kusvika pakutama vakavakira dzimwe mhuri gumi dzimba idzo dzakadzingwa pavakavakira imba yavo huru pedyo nekutama mission mumwe mugari wekwazvimba vafidherezi chinyanyi vanogara pedyo nepamba pavamugabe kwazvimba vanoti vanofara nekusiya basa kwavamugabe sezvo pasina budiriro yavakaita sezvinofunga vanhu vakawanda munyika
muno ndodaira kuti ndanzi munhu akwanisa kusvika padanho kuti tafara zvikuru ndisamuchiona kana panapa ndofunga muno mazvimba kuti takafara takafara chaizvo munyaya iyoyo yekuti mukatenderera mukanyatsotarisa mukatenderera muno hamuna development is one of the underdeveloped places muzimbabwe zvinhu zviri pasi chapo chapo tingataura hedu zvakawanda asi mukatarisa development yaimuno mamuna Nufuka na utendera kwa munga ite munu munga zona ta muna development, chinoze development.
Mungwe mugaro kwa zimba wa Amos Mafiarwa, wanuti wanu tigira za kaitwa ni masoja, kumanikiza wa mugabe kusia basa, vachita apana budiriro ya wakaita mazimba. Wa Mafiarwa, wanuti wa mugabe munane usarura, sezo wakaitira ama zavo zipakutama zakanaka, asi wachikanganwa rujinji, we mazimba pamwe ne munyika.
Muna kana development ya wakato itawani, wakato zo developera vega, iwe chawa wa ito uraya. Yotu kuna kwa zimba, kutori uwezi, kutori zimwenzo kutori na kwa zimba, kutori na kana chakambo smooth, kana boro, shere mbrako. Wana wakato tere nunga sosu ni mulu. Chawakangu itawani, kutu wanika grupu kawa chedi kikipa marisa, tume diwa ya ama awa wakera, pachete kwa wana wakaisera magezi na kupambula. Na iwe pachete wa wano kukushi imi na kuchia wano uwezi, wana chawaina. Wawaka visa panzumbu pawaka sunu itazi chuliseva choo pawaka farani ni jurao.
Amai Belinda Kasanze vano tivano fara zukuru nefusi ya basa kwa wamu gabi wachiti kwa sarabatule zanu PF kutiribu demu urumende.
Isusu wani wekunu ni chiti kwa chakaiti kaisi. Ie chakati kwa wamu chila zredu. Asa asazo ya sozi kapatiri kuda. Chakiri kuda isusu na chikuti zanu PF nga hiba ya toba. Chiefe shuna zanu PF tukashitari sa isusu. Tukuto ngona uri uori chiti. Hapana nungu na kutitira satinuda ngaito mbuta zambi kutu uvanga hivi
vama siya rwa wano urumende eba tore zanu PF hapana za wano kwanisa kushandura sezo wamu nangagwa na wamu gabe wari mumba mwe chete munobi kwa mboza
sosa wamu gabe na munangagwa safungu fanana hawa munangagwa wana shatuga wano na wamu gabe wana mwemunu mwe chete
asimungu mwaki zani wamu gabe araba kudungane zita uyano piwa zekujga kamwe chete pagore pakisimusi anoti afari nekusia basa kwa wamu gabe asi anoti apana zikuita sezo ziri izo zarepo uye kuti wakavuma kusia basa
kuzuza tongo upo arutunga sepcha kuzidana uzazida ndoza tongo upo kuzidana uzazida ndoza tongo upo sana wakasa inira na o wakata kapeza wakata 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 kata kabvuma kusaina faini
ah valikuwa sepo tau tuchireta sei ndoza ikazei ndoza topo hapazo kuzita
vamugabe vakasiya basa sondurino mushure mekutonga nyika kwemakore makumi matanhatu nemanomwe apo vakatorerwa masimba nechisimba nemasoja achiti ari kugadzirisa nyika mushure mekusawirirana kwakanyanya mubato rezanu PF ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Zongo edia pera rigaiti mbotarisa msure na uja kare. Father Fidelis Mukonori avo vaibu muyananisi pakati pe vaibu mtungamiri wenyika va Robert Mugabe ne vakuru vemauto vanoti kuratidzira kwakaitwa nevanhu ndiko kwakazopa kuti vamugabe vabvume kusiya basa. Human Rights Watch yoshora kushungurudzwa kwavachombo vari muusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mine isu zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti musare zvakanaka vateereri Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munaudze isindebele.